despite the difficulties that we had in 2019, we were hoping with 2020 to end up in a very good season. To look at what it is, or to make sure that our current is very stable, to either make sure that it is, or the exchange is very stable.
Tingati pane zvidzidzo here zvamawana zvikuru mumatambudziko akatarisana nevanhu munyaya dzemari nokuti vakawanda kusvika gore richipera kudai vari kungochema nenyaya yekushaikwa kwemari mumabhanga.
Dzokutanga jonga. Sematatende mazuva ose, mari kutinga nesimba kunga tichiprodusa zvakawanda munyika. We need to emphasize the production in 2020. Chechipiri chokuti tingati ne wind of cables ine social cohesion nekuti mari simba remari rinoreflecta izvo zvinhu zviri izvozvo chekutanga muri kutozvi zvakawanda sei tirikuzvisvida here kana kuti tiringotenga zvokuimporta kana kuti tishanga mwe chete zvezimbabwe yedu are we showing love most of this christmas period christmas is about love is about the family It's about one people, one country. In as far as God gave us Jesus Christ, so with the only begotten Son, we are saying, what are we giving to our country? Are we giving Rudokunja anyway? So let's emphasize on love and discipline, production and confidence. Those things are very important for the country, very important for money. So why I say people look at the only which I am already bringing, and your family, and the produce as much as possible. We need to show love to each other. We need to show the discipline for our country to prosper. And we need to produce as much as possible. So why is it we are looking at money? It's so looking at money is a symptom of what is not there.
Etakanzwa vemabhanga vachichema kuti mari irimo munyika asi dambudziko riri pakuti veruzhinji havasi kubhenga mari nyanzvi dzezveupfumi dzichiti zviri kukonzerwa nekuti vanhu havana confidence kana chivimbo mubanking system zvii zvamungataura
zvakafanana that is what the bankers are seeing is a symptom chechipiri ndizvo kuti izvo zvekungobarire musiti murimo nekuti you also know yourself muzimbabwe in a very high informal sector within 50-60%. Zvino zvichireva izvo kuti izvo mari ikabude kumaformal sector kumabhanks inoenda kuinformal sector yoita trade ikoko haichabve kumabhanks so that's what we are saying kuti mari yekuti zviite kuti mari iite circulation tofanira kutoformalize the informal sector tinofanira kuti tiite increase production so the thing is the formal sector inotenga from the formal sector mari ibva sei ai circulation that's what you call economic principles so what we are saying ndia zvakafanana hatina madhi ndo ino division yade kuita iyoyo achiindo staples ichoo zimeni kuti kone izvo bhanhu mue same fair share division that's what we are praying for this christmas